Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wemugovera gunyana 11, 2021. Makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To, ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana kutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Mhuri yekwamugabe yekurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti varambe vakamira nemashoko avo ekuti vamugabe vanovigwa kunodiwa nemhuri yavo. Bato reMDC Alliance rinocherechedza kusvitsa makore makumi maviri nemaviri kubva pakaumbwa MDC muna 1999. Nhasi America inorangarira kurwiswa kwayakaitwa. Nhasi America inorangarira kurwiswa kwayakaitwa muna 2001 nevanopfurikidza mwero. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mhuri yevaimbo vemutungamiri wenyika muchakabvuva Robert Mugabe inoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanirwa kuzivisa nyika yose kuti vachazadzisa zvavakavimbisa kuti vamugabe varadzikwe kunodiwa nemhuri yavo uye mutumbi wavo hausi kuzofukunyurwa sezvakatarwa nematare nezuro. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mutauriri wemhuri uye vari muzvikuru vavamugabe vaLeo Mugabe vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa vanofanirwa kuzivisa nyika nepasi rose kuti vacharemekedza zvido zvemhuri yavamugabe zvekuvaviga kumusha kwavo uye kuti havasi kuzovafukunyura sezvavakambovimbisa. Izvi zvinotevera kuraswa kwechikumbiro chevana vavamugabe chekuti vasafukunyurwe nekunovigwa kumarinda anovigwa magamba kuHarare nedare raMajor Street muchinoi nezuro. Vachipa mutongo wavo nezuro, muzvare Ruth Moyo vakarasa chikumbiro chevana vavamugabe vanoti Bona Mugabe, chinotenda Robert Jr. na Belamine Mugabe chekuti dare rimise kufukunyurwa kwemutumbi wababa wavo sezvakanga zvatongwa naMambo Zvimba muna chikumi. Mumwe mugari wekwaZvimba vaDon Mogombe vati vanoshamiswa nemitongo yematare yekuda kumanikidza kuti vamugabe vafukunyurwe vachinovigwa kuHerosi Eka asi pasingataurwe zvevamwe vakaitwa magamba asi vakavigwa kwaidiwa nehama dzavo savaDumiso Davengwa nevamwe.
Inini mafungiro nemaonero angu ano nyango paine mutongo wakadaro hausi uri wrong nokuti tine manational heroes akawanda akadeclarewa kuti aifanira kuvigirwa kuHerosi Eka asi vakaenda mumisha yavo. So it's not fair kuti titi vamugabe ngavabviswe kwaZvimba vaende kuHerosi Eka. Besides that, kana chiva asiri happy nepavakavigwa besides muziyo kwamunovigira asi mumusha menyu noti kutaura kuti takurai muende kuHerosi Eka.
Hatina kunzwa divi rehurumende kana ravamunangagwa panyaya iyi sezvo mutauriri wehurumende uye vari gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kana mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vanga vasingadavire mbozhanhare dzavo. Zvichakadaro gweta revana vavamugabe vafungai chinwa murombe vati mushure mekutaura nevana vavamugabe vari kupikisa mutongo waMajor Street muchinoi nekukwidza nyaya iyi kudare repamusoro nemusi wemuvhuro kana chipiri.
Judgment yakapuwa obviously nemukana yakawanda yekuti inokwaniswa kuchallengewa pamumatare asi mhosva atinawo muZimbabwe nemhaka yekuti temu semanero wakaitwa tinoona sekunge that vana vemufi havangatadziswe kuenda pamberi pedare nokuda kwenyaya iyi.
Vamu Mugabe vakashaikira kuSingapore muna Gunyana 2019 uko kwavaigara vachienda kunorapwa. VaMugabe avo vakatonga nyika kubva muna 1980 vakabviswa pachigaro zvichisimba nemauto muna mbudzi 2017, izvo zvakaona vamunangagwa vachigadzwa semutungamiri wenyika vachitora chinzvimbo chavamugabe. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Batore MDC Alliance nhasi racherechedza makore makumi maviri nemaviri kubva musi wakaumbwa batore MDC muna 1999. MDCT inotiwo ichacherechedza zuva iri mangwana. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
MDC Alliance yacherechedza zuva iri kuburikidza nemashoko aturwa nemutungamiriri webato iri vaNelson Chamisa kuvatsigiri vavo vachishandisa madande mutande sezvo asiri kukwanisa kuita misangano nevatsigiri vavo nepamusana pechirwere cheCOVID-19. VaChamisa vati rwendo rwafambwa nebato ravo runorwadza kuburikidza nekushungurudzwa kwenhengo dzavo, asi vati vane chivimbo chekuti veruzhinji vachaona rugare kana vakakunda musarudzo dzemuna 2023. VaChamisa vati bato ravo rine urongwa hwekugadzirisa matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika, vachiti hurumende yeZANU PF yatadza kupa veruzhinji rugare kuburikidza neuori hunonzi hwatekeshera muhurumende. Zvichakadai, MDCT inotungamirwa navaDouglas Mwonzora inoti ichaita musangano pamuzinda webato iri paMorgan Richard Tsvangirai House mangwana, apo bato iri richaitawo mhemberero dzekucherechedza kusvitsa kweMDC makore makumi maviri nemaviri bato iri raumbwa. Mutauriri wavaMwonzora vaLloyd Damba vaudza Studio 7 kuti bato ravo rine basa guru rekupedzisa rwendo rwakatangwa nevamwe vavo rwekurwira shanduko, vanosanganisira vashakabvu vanoti vatsvangirai, vaGibson Sibanda, vaIsaac Matongo, amai Gertrude Mutombeni nevamwe.
Makore 40 mune zvakaitika zvakawanda zvekuti vakadzidza chidzidzo. Kune vamwe vakasara, kune vamwe vakasarudzwa kuti vasvike. Naipapo isusu osewa semhuri MDCT tinotarisira kuti izvo rwendo rwedu harusinyore. Kana taita sauti rinyore, kune vamwe vaifunga kuti zvakapfawa asi hazvina kupfawa. Asi tautanga kuona kuti vamwe vachasvika asi vamwe vedu vakasara kumashure. Isu tikuti rwendo rwedu ruchaenderera mberi nekuti munoziva imi kuti pakazoitika extraordinary congress pakazopinda Joshua. Joshua wedu ndibaba Douglas Mwonzora. Tinotarisira kuti izvo tichasvika tichanotora nyika yeCanaan.
VaDamba vati kutsemuka nepakati kwakaita bato ravo zvichitevera mutongo wedare repamusorosoro. Uyo wakati vaChamisa havana kusarudzwa zviri pachena kuti vatsive vatsvangirai, hakuvatadzise kukunda musarudzo, vachiti bato ravo harisi kurwisana navaChamisa asi kuti riri kurwisana neutongi hwebato reZANU PF pamwe nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa.
Hatisi kukondesta vaChamisa kutinge tiri president nekuti vanga vari president weZimbabwe kana kuti vaMwonzora vanga vari president weZimbabwe. Tiri kukondesta navaMnangagwa kuti vanga vari president weZimbabwe vaMwonzora. Saka musanyunyisa vaChamisa pamberi nekuti ivo vada kutokondestawo vaMnangagwa.
Asi imwe nyanzvi munyadzi dzezvematongerwo enyika muzvare Sibongile Mugijima vati kunyange hazvo mapoka eMDC aya akapatsanurana, MDC Alliance yavaChamisa ndiyo ine mukana wekukunda musarudzo.
Mukana wavo uripo chero avo vari kumbunyikidzwa nekutorerwa maMPs kuti vasawana mari dzokuti vakampeini, asi tinongoziva kuti kana dai vakasakampeina zita rake rekungoti mwana wechidiki iroro ndoriri kumukampeinira. Saka ndinoona zvangu MDC Alliance iine mukana mukuru.
Kubva zvakavambwa MDC muna 1999, bato iri harisati rakwanisa kupinda mumasimba kunyange hazvo vatsvangirai vakamboumba hurumende yembatanidzwa nemushakabvu vaRobert Mugabe muna 2009 zvichitevera kusafamba zvakanaka kwesarudzo dzemuna 2008 izvo zvakaita kuti nhengo dzeMDC dzakawanda dzirasikirwe neupenyu mumhirizhonga yakaitika pamberi pesarudzo yechipiri yemutungamiriri wenyika. Pakakunda vatsvangirai vaMugabe musarudzo yekutanga asi vakashaya mavhoti anodiwa pamutemo kuti vanzi ndivo vahwina musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanhu gumi nemumwe chete vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vamwe vanhu zana nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. vanhu vafane chirwere ichi munyika yose vava zviuru zvina nemazana mashanu nemakumi matatu nevaviri. Uye vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga gore rapera vava zviuru zana nemakumi maviri nezvitanhatu nezana nemakumi matanhatu nevatatu. 126,163. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabaiwa nhomba yekutanga vakanga vava mamiriyoni maviri nezviuru mazana masere nemakumi maviri nezvina nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu. 2,824,596. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti yatenga nhomba mamiriyoni gumi nematatu uye ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zviri kuitika muAmerica nhasi. America iri kurangarira nhasi kurwiswa kwayakaitwa nevanopfurikidza muero wemakore makumi maviri apfuura. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kushanyira nzvimbo nhatu dzakarwiswa musi waGunyana 11, 2001, dzinoti Pentagon muVirginia, World Trade Center muNew York nedunhu rePennsylvania. Vanhu vanodarika zviuru zvitatu vakafa musi uyu apo vanopfurikidza mwero vakapamba ndege vachidzishandisa sezvombo zvekuparadza zvivakwa muAmerica. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaFrank Chatonda vanoti vanotenda Mwari nevadzimo vavo sezvo vakapona nepaburi retsono pakarwiswa muzinda weWorld Trade Center uko vaive nemusangano zuva iri. Vachatonda vanoti vakabuda muhofisi yavo vachienda kunotsvaga svutugadzike nekuverenga bepanhau apo vakazonzwa kuti World Trade Center yainge yarwiswa. Vanoti vakabatwa nechirwere chegomarara remudumbu nechirwere cheitsvo mushure mekufema mweya waibva kuWorld Trade Center. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navachatonda kuti tinzwe nezvakaitika musi uyu.
Floor yoyo 101 kuma 7 o'clock makuseni ndokusvika manga muchifanirwa kuita musangano uya atogadzira zvinhu zvedu zviyezvi vanhu vachitotanga kudzisa makofi chichi so ndikati hai zvinhu zvakarongeka pana ndichibva ndati 10 o'clock ichi ichikure regai ndidzike pasi bva ndasiya makiye moto angi nebriefcase bva ndadzika pasi ndakananga kucoffee shop panga pane vamwe vakati wandei vanga vakamirira kuti maofisi avo nguva ikwana. Ndogara paya paya nguva dzokusvika kuma 8 o'clock ndo pandakati ha kuda ndotanga kusimuka. Pandakagoti ndisimuke ndiende kuelevator kunotora briefcase yangu ndakangonzwa kuti kwere kwere magetsi ese kugaira kugaira kuita sese nheni yapinda mubuilding. Saka hatina kuziva kuti chaitika chii. Takatozoona magetsi wose ndoo apachisina tatisasawo nyange aga ari masikati zvavo waingoona magetsi kana ukatarisa kure but mukati muya manga matanga kuita dima manje isinganyatsokuona kana kuti madhoo ari papi toenda kupi. Chigare nechigare tikanzwa maambulensi aakuuya.
Panga pasina here yambiro yakapiwa neguta renew york.
Pakandishamisa ndechekuti kunew york kune inonzi emergency radio inouya patelevision ngana pa kana une radio inouya paradio kuti vataure kuti zviri kuitika zvii. Musi woyo kana akataura kuti zvaitika kuWorld Center zvii kuti tizive kuti chii at that particular time panga pasina.
Chii chakazoitika apo makagariswa imomo muchinzi musafambe fambe?
Chibva ndasimuka ndikaenda kuna firefighter ndikati kuma elevator chikushanda here ndoda kuenda kumusoro kunotura brefu. Zvikanzi ai usamboenda muelevator. Saka zvikanzi toda kumboona kuti zvinhu zviri kufamba sei. Imi muri pakati panapa garai pasi. Toburitsa vanhu tichibva tagara pasi payapa. Takagara takamirira kuti mafire marshals vaya vatiudze kwokuenda. takanzwa kana vakamboenda kuhondo munoziya kuti kana bomba radonetswa zvinoita sei ndozva ndakangofunga kuti tarakashwa nebhomba nokuti zvandakanzwa zvanga zvichiita muridzo kuti ndongozongonzwa kuti ndopakaita guruva utsi hwakabudamo hwaitopisa kumeso kuchiuya kumeso kuchipisa kuti tione kwokuenda kwanga hapana manje wangova mudima reutsi.
Makazobuda sei panzvimbo iyi?
Ndo pakauya firefighter muhangane netochi dzavo akati ayo vanhu imi nditevererei ndikutaridzei pane mukana wokubuda handiti pane maunderground path matrain aya ndobva achitaridza mukova zvikanzi fambai muchingoenda kusvika mawana door reunderground rakazuruka mozobuda ipapo tigofamba patakangotanga kufamba building ndofunga yanga isati yanyatsodonha tanzwa futi kuti ndopakauya hutsi une moto nemagirazi akavhunika here kana kuti unongoona vanhu vachidonha padhuze neweso. In fact makore apera wandatisingagoni kunyatsotaura nyaya iyoyo inokuti vanhu vanga vakakomberedza so waingoona munhu adonha hauchaoni munhu. Chigurupu changa chiripo patakatanga kubva muworld trade center kuti tipinde muunderground ndakangoti kuda tatiri kuma 200-250 tichimhanya tichitsvaga outlet ndofunga pava pasara vanhu 25 chaivo. Kufema kwanga kwakunetsa ndakabvisa bhachi rangu ndikatora undervest ndikabva ndaita mask kuti ndise kumunhu semasi kuti nditogona kufema. Hameno zvakazoitika nokuti inini ndakazongomuka ndakunonzi kusend Barnabas hospital.
Muri kunzwa sei pari zvino mushure mechiitiko ichi munyama dzenyu?
Utsi hwandakafema hwanga kune magirazi nesimendi chiichi nokuti zvakazondirwarisa ndikaita makansa mudumbu umu ndikaitwa operation nokuti dumbu rangu rakabviswa kubviswa kuti du handina kana dumbu nazvino kurarama kudai kuda kwamwari nokuti namakidneys ose akabva atsakatika zvokuti ndinotoenda kudialysis 3 times a week for 4 hours izvo zvikutaura kwatinoita so ndiri kudialysis.
Avo vanga vari vaFrank Chatonda, chizvarwa cheZimbabwe chakanga chiri pedyo neWorld Trade Center payakarwiswa nevanopfurukidza mwero muNew York, vachitaura vari parunhare vari kuSouth Carolina naMarvelous Muhlanganya huye weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, tabatawo sachigaro weMDC Alliance mudunhu reNorth America Province vatawanda Dzokora kuti tinzwewo pamire bato ravo panyaya ye9/11.
Isu sebato reMDC Alliance inotungamirirwa naPresident Nelson Chamisa tinomira nenyika dzepasi rose kusanganisira hurumende yeAmerica tichifunga nekurangarira vanhu vakapondwa makore makumi maviri akapfuura kukafa vanhu vanopfuura zviuru zviviri. Vanhu ava tinoziva tose vakapondwa nevanhu vasingafarire runyararo, vanhu vanofarira ropa revanhu vanoda kuponda vatingati matororo. Isu tinoti vanhu ivava kana vachinge vabatwa kana vachinge vaonekwa vachiita izvozvo vanofanirwa kurangwa zvakaomarara kuti vasazozviita zvakare uye kuti vadzivise avo vanenge vachida kuzoronga zvinhu zvekuponda nekudeura ropa.
Munoona sei mabatirwo aitwa kucherechedza zuva iri nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden? Zimbabwe ingadzidzei pachiitiko ichi?
Asi ini chinonyanya kundifadza zvangu ndechekuti munowo muAmerica vaJoe Biden varatidza kubatanidza vanhu. Ndo zvinonakidza kuti kana paine nhamo inenge yawira nyika kana paine zvakashata zvinenge zvawira nyika vanhu vose vanobatana, kwete kuti nekuti ava ndava ndevekwangana havafanirwe kuuya, ava ndevekwangana havafanirwe kuonekwa kana kunzwika vachitaura. Taona isusu vaJoe Biden na Bill Clinton nevamwe vanobva kudivi remaRepublicans vachinogara pamwe chete vachibatana kurangarira vanhu vavo vanhu vakashayika ivava ndo zvatinenge tichida kukurudzira.
Avo vanga vari sachigaro weMDC Alliance mudunhu reNorth America Province vatawanda dzokora vachitaura vari parunhare vari kuno kuAmerica naMarvelous Muhlanganya huye weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo nhengo yeZANPF iri muWashington DC vaFrank Guni kuti tinzwewo pamire bato ravo panyaya ye 9/11.
Isu semusangano weZANPF tinoona kuti chitiko chekubhomba kwakaita America musi waSeptember 11, 20 years ago. Chunhu chakaipa zvikuru kwazvo nekuti matoro aya akatora mutemo nokutora upenyu hwevanhu zvisina tsarukano. Isu semusangano tinoti pasine matororo, matororo kwese kwaari anofanira kurwiswa nokuti anokanganisa runyararo neugari hwakanaka hwevanhu. Takachema pamwe chete neAmerica pakaitika chiitiko ichi. Saka pari nhasi tinorangarirawo kudeuka kwakaita ropa muAmerica zvakaafekta pasi rese nekuti kwese kunenge kwaita matororo achitora upenyu hwevanhu vasina mhosva zvinotiafektawo isusu nokuti isusuwo seZimbabwe tinenge tisingade kuti zvizoitikawo kwatiri. Saka tinochemedzana neAmerica.
Munoona sei kubuda kwakaita America munyika yeAfghanistan?
Chatinoshora chete ndechekuti mukupedzisira kwazvo takaona America yakaenda kuAfghanistan ikaropedza makore makumi maviri ikoko ichitiri kurwisa matororo echitariban. Asi iye zvino vabuda, chitariban chiya chadzoka ndochaakutonga, vaakutotaura navo vachibatsirana kuti vaburise zvisarwa zveAmerica neshamwari dzavo. Saka tobvunza kuti mari dzese dzavakashandisa nezvese zvavakaita izvi zvakaburitsa. Asiwo nerumwe rutivi tinotenda kuti hatina kuzoona imwe 9/11 zvakare imo muAmerica kana kune dzimwe nyika.
Avo vanga vari nhengo yeZANPF vachigara muWashington DC vaFrank Guni vachitaura vari parunhare vari muWashington DC naMarvelous Muhlanganya huye weStudio 7. Yasvika nguva yekuti tichipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo.
Chingamidza ine mufaro vatereri. Pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mufundisi wechidzimai vachange vari kutaura nesu pamusoro pemaonero avo nechiitiko chekurangarira kurwiswa kwakaitwa America muna Gunyana 2011 nevanopfurikidza mwero.
Tarangu zvinoitwa Pastor Rebecca Makai ndirikutaura ndiri muno muMinnesota muUSA. Vanhu vari kutya, vanhu vari kuti nevanhu vakawanda vachiri kustruggla nepost traumatic stress zvakaitika. Saka tiri kuda kungouya pano sevechitendero tichiti vadikani hatina kumwe kwatingaende. Tariro yedu iri muna Jehovha. Tinoda kusimudza meso edu tichiaisa kuna Mwari. Saka tiri kukurudzira kunamata.
Imi sevafundisi vari muno muAmerica, zvii zvamuri kukurudzira vamwewo zvizvarwa zveZimbabwe kana zvemuno muAmerica zvakatarisana nedambudziko iri remusuwa Gunyana 11, 2011?
Tinoda kuti tingokumbira kuti Mwari ndiye muchengeti, ndiye ultimatum yedu kuti tikasvika pana Mwari, tikanamata, tikamira pana Mwari nesoko ravo, tikamira pasoko ravo, anova mubatsiri wedu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai mufundisi Pastor Rebecca Makai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndimi wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa dambudziko riri kusangana nevagari matunhu akasiyana-siyana rekubviswa munzvimbo dzavagere mushure mekunge munzvimbo idzi mawanikwa zvicherwa. Kuti tinzwe kuti vagari ava vane kodzero here yekuramba kubva munzvimbo dzavo kana muchinge mawanikwa zvicherwa. Tabata mukuru wesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance, Vafarai Maguhu, takatanga nekuvabvunza kuti zviri kufamba sei kwatiri kunzwa kuti vagari vari kubviswa.
Dambudziko raitika nderekuti vanhu vari kumaruva iko zvino izvi nyika yese yeZimbabwe vasangana nedambudziko rakasangana nemadzitateguru edu muna 1890 pakasvika maBritish muZimbabwe, vachidzinga vanhu vatema kubva mumisha yavo vachinovagarisa makipi. Saka iko zvino izvi ndingati makore maviri apfuura taona kuwedzera kwekupiwa kwemaspecial grants kumachina. Hurumende haisi kuenda on the ground kunotaura nevanhu.
Asi kava Maguhu, tinonzwa kuti pane mutemo unopa masimba kuhurumende ekubvisa vanhu panenge pawanikwa zviwanikwa zvingava zvicherwa izvozvo zviri kuita kuti vanhu vabviswe mumisha yavo.
Mutemo iwoyo iMines and Minerals Act yakanyorwa nemaBritish muna 1961. Mutemo hudzvinyiriri. Chinova chinhu chinoshamisa kuti 41 years after independence tichine mutemo wakadaro unodzvinyirira vanhu zvinotyisa kudaro. Unoperekedzwa zvakare neumwe mutemo unonzi Communal Lands Act unotaura kuti communal land yese iri muZimbabwe kubva tinoti kumaruwa iri muzita rapresident. Ndosaka vachiramba kupa vanhu compensation nekuti vanenge vachiti ivhu racho harisi rako. Zvinoita kuti tibvunze kuti saka chii chaimborwirwa kubva kuna ana mbuya nehanda kusvika muna 1980. Takachiudzwa kunzi ivhu ndo ratiri kurwira. Asi iko zvino izvi 70% yemaZimbabweans masikwata kunyange vasingazvizivi vanozozviziva kana paitika yemineral. Ndopavanoona kuti nzvimbo yavo inenge yakombwa nemapurisa vanenge vaakuwana vanhu vanenge vachivavhundutsira nekuvachichidzira nezvimwe zvakangodaro. Saka tine dambudziko guru remitemo. Ndosaka vanhu vari kuti ngatigadzirisei mitemo yedu kuti idyidzane neconstitution yenyika. Constitution yedu haitenderi zvese zviri kuitika izvi. Asi ndosaka hurumende isiri kuda kuti tive nemitemo mitsva inodyidzana nechi nebumbiro remutemo renyika.
Saka zvii zvaifanira kuitwa kuti vagari vachengetedzeke kana kuti vachengetedzwe nemutemo?
Zvaifanira kunge zvichiitika ndezvekuti hurumende ndiyo yaifanira kuisa mutemo nemapolicies anoprotekta vanhu vavo. Vamunangagwa ndipresidendi weZimbabwe. Basa ravo guru nderekuprotekta zvizvarwa zvemuZimbabwe. Saka chataifanira kunge tichiona mapolicies ehurumende anodzivirira nekuchengetedza kodzero dzevanhu. Zvisinei hazvo, nechikonzero chekuti hurumende yedu iri kuita sekuti ihurumende yemainvestors. Chinenge chakudiwawo ndechekuti magweta vatarise bumbiro remutemo, vatarise malaws edu, voendesa nyaya yedzi kumatare edzimhosva. Vanhu vacho vari kuda kubviswa ngavarege kungomirira kurusvikira musi wekubviswa. Ngavaorganize at the local level. Masangano akazvimirirawo oga anofanira kuti aite ruzha pamusoro petsekwende yapinda munyika iyi yekudzingwa kwevanhu mumisha mavo. Magweta anofanira kuendawo zvekare kumainternational courts sethe African Court on Human and People's Rights vachinoshambadzawo kuti ndo dambudziko raitika muZimbabwe. Pomboitwawo majudgments even outside Zimbabwe. Tochionawo kuti zvinofamba sei kana tateera nzira dzakawanda wanda idzodzo.
Aiva, nguva yedu ndo yaita shanje. Tinokutendai vaMaguhu nekupinda muchirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Tosangana svondo rinouya.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Mhuri yekwaMugabe yokurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti varambe vakamira nemashoko avo ekuti vaMugabe vanovigwa kunodiwa nemhuri yavo. Bato reMDC Alliance rinocherechedza kusvitsa makore makumi maviri nemaviri kubva pakaumbwa MDC muna 1999. America inorangarira kurwiswa kwayakaitwa muna 2001 nevanopfurukidza mwero. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kose kwamuri. Ini ndini Raichoto ndichitefenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.
Soku isika atise ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukelako Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 11 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDC Alliance namhla linanze iminyaka engamachumi lambili 22 selokhe labunjwayo. Ilizwe leMelika namhla liqhube isikhumbuzo sokubhidlizwa kwezakhiwo ngamalwecacha mhla ka 11 ngoMpandula ngomnyaka ka 2001.
Thinki anyway lapho okule act of terrorism wonke umuntu kumele esabe ngoba akwazi ukuthi inhloso yabo iyabe ikuphi.
Umculi uSikhosana Buhlungu wamukele inkomo ezine namhla emzini wakhe eGwamba enkayi okuyingxenye yezipho ezivela emphakathini.
Hayi ngokweqiniso nje ngicabanga abantu bawabonile amapikitsha umdala esehamba nabo Zandile noba quiet ngoba uthe khona ezimbili sezinipha amagama wathi enye ngquiet enye ngoZandile quiet athi thula msindo ma gatekeeper kodwa ke sicabanga ukuthi hayi kuhle konke.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Ibandla leMDC Alliance namhla linanze iminyaka engamachumi lambili i-22 selokhe labunjwayo njalo umholi walo umnumzana Nelson Chamisa uthi bakhangelele ukunqoba kukhetho oluzayo oluka-2023 wethule umbiko wakhe ebulenjini ekobulawayo phambilini kwalumkhosi wethekelele isigaba seMathebeleland South lapho afike wethula inhlonipho ethuneni lomunye owayeyisiphathamandla saleli bandla unkosikazi Sithembile Mlotshwa owayengusene tawo wapo ngomnyaka ka-2018. Isikhulumeli sakobulawayo kubandla le-MDC Alliance umnumzana Sweden Chirowodza ugcizelele kustudio 7 ukuthi ngempela umnumzana Chamisa ukobulawayo. Wathi isikhulumeli seMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela wagcizelela okufanayo. Umnumzana Chamisa ubekhatshwe ngabasekeli bakhe ababalisa unkosikazi Linet Karini Kore, umnumzana Welshman Ncube, lezinye iziphathamandla zaleli bandla umnumzana Solani Njemnyama Moyo labanye lapho eseMathebeleland South. Ibandla leMDCT okungelinye lamacele eMDC lithi lalo lizaqhuba owalo umkhosi kusasa. Ilizwe leMelika namhla liqhube isikhumbuzo sokubhidlizwa kwezakhiwo ngamalwecacha mhla ka 11 ngoMpandula ngomnyaka ka 2001. Umkhosi lo ukhokhelwe ngumongameli Joe Biden weMelika. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Lapha kusendaweni iyayisaziwa ngokuthi World Trade Center obekulomongameli Joseph Biden labake bakhokhela ilizwe leMelika abagoqela umnumzana Barack Obama lomnumzana Bill Clinton njalo lezihlobo zabantu abafela endaweni le. Amalecacha asebenzisa indizamtshina ezimbili ekubhidlizeni iWorld Trade Center. Bekubalwa amagama abantu abatshabalala eWorld Trade Center.
Edomiro Abad, Marie Rose Abad, Andrew Anthony Abate, Vincent Paul Abate.
Loba uBiden engethulanga umbiko wakhe namuhla endaweni le, ukhulume kumabona kude awuphanyike enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi leWhite House.
To the families of the 2,977 people from more than 90 nations killed on September 11, 2001 in New York City, Arlington, Virginia, and Shanksville, Pennsylvania, and the 1,000 more who were injured. America and the world commemorate you and your loved ones. In the battle for the soul of America, unity is our greatest strength.
Kulabanye abantu abathi kumele leMelika liguqule izenzo ukwenzela ukuthi kube lenhlala kahle elizweni leli. Omunye wabalombono lo unuzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Kungakenzakala inkinga ye-America uMoshudu. Noma nje wayelokhu ehlaba umkhosi ethi bakithi ake libheke lapha abantu abazange bazwisise, kwagcina kusenzaka ukuthi kube nalokho okwenzaka namhlaka 11 kodwa-ke ikusasa yokudlwangudlwangu ne-terrorism emhlabeni ilokhu ikhona isafuna ukuthi zwisiswe ukuze isuswe ngokupheleleyo mpela. Kusese nomsebenzi ofuna ukuthi wenziwe.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Busani Mbuso Ntini odabuka eZimbabwe ohlala eNew York othi akwaziwa okungenziwa ngamalucatsha kule Melika.
Uma siyakhangela phambilini ukuthi kuzohamba njani ngendaba ye-terrorism, ikakhulu sibonile ukuthi ele-US seliphumile e-Afghanistan kusukela emavikini adlulileyo nje. So lokhu mina umbono wami mbona ngani ama-Taliban kungenza ukuthi ibebe ngabangane be-US kumbe bebe ngama-enemy e-US. Nxa bezaba ngama-enemy e-US then kungenzakala ukuthi bekhomithe izinto ze-terrorism. Njalo laba abantu abebetrainwe i-US, ama-Afghan militaries abantu asebegijinyiswa ngama-Taliban, angazi ukuthi bona baluphawo luphi.
Umnumzana Dan Moyo laye odabuka kwele Zimbabwe ohlala kwele Melika uthi kumele abantu balwisane lamalwecatsha alakho ukudala umona omangalisayo emazweni atshiyeneyo.
Thinki anyway lapho okule act of terrorism wonke umuntu kumele esabe ngoba akwazi ukuthi inhloso yabo iyabe ikuphi, ngoba sibona even duze laseZimbabwe khona phana eMozambique sike sabona kusiba lamalwecatsha amaningi ngakho aqalwe umsindo onzima kabi lapho, and labo futhi ba-behave ngendlela efanayo lala malwecatsha ahlasela i-United States. So if mabe khona next door eMozambique khona phana, okusho ukuthi laseZimbabwe musi bangangena. So yinto kumele ukuthi umhlaba wonke jikelele ulwisane layo lento yama-terrorist.
Amalwecatsha abhidliza i-World Trade Center atshaya njalo isigodlo samabutho ese-Pentagon, kwathi indizamtshina owakumele iyebhidliza i-White House yawela ePennsylvania.
Izakhamizi zemaphandleni zithi ukubhidlika komnotho welizwe kanye lokuvulwa kwezikolo sekulethe udubo oluphindwe kabili kuningi lazo elivele lingenelisi ukuziphilisa ngemali eliyitholayo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba esezansi emandebeleni.
Izikolo zikhweze imbadalo kulithemu ngoba izakubande kulamanye osekuthe iningi likhala ezimathonsi. Umnumzana Lavumoncube Matobo uthi njengabazali badidekile ngemali efunakala ezikolo.
Abadala bayakhala indawo zonke, kakhulu abadala bakhaliswa zimali ze-school fees. Kuba lokuzimanyana mpela obukhulu kakhulu, ngoba ukuthi imali bazithatha bazazithatha ngaphi kunje. Isimo sakhona siyasinda, abantwana bafanele badle, abantwana bafanele kubhadalelwa i-school fees. Yonke lento leyo isithwalele ubunzima obukhulu kakhulu.
Umnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi semawane eKwanda South uthi imali ebhentsheni ayitholayo ayithengi ezitolo zemaphandleni okuludubo olukhulu kuye.
Hluphe kakhulu embona abantu sihlangana labo uhlupho lwemali, abantu siyahlupheka ngoba i-RTGS leyi ekhaya kayisebenzi. Ungazubedla emalini, emalini vele kayisebenzi. RTGS vilayisebenzi sihlangana labo, ma ungela mbuzi ungala nkuku uveka kuhle uzathenga ngani emakhaya? Kufuneka irandi leyusa kuphela, okunye konke lokhu vele ababambi irandi leyusa.
Umnumzana Vusa Nkala wegungu eKwanda South yena ophila ngokubhoda ethengisa utokuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 kuzavuselela ibhizimusi yakhe ebizitshabalala ngenxa yeziqondiso ze-lockdown.
Eyi, bekulobunzima kakhulu, bekulobunzima kakhulu. Sokuphose kwangani kuyaba ngcono ngoba bayangani badedisa mpijana kwayengezwa lezikhathi ama-lockdown lawa ngoba hhayi angendlela kade engakhona ama-lockdown lawa esivalela lokuthi umuve usuke lapho khona usiya kwelinye idorobho njengathi se okwethu ibhizinesi yethu yabe iyimobhayile evuma ukuthi ubulokhu uhamba uthengisa uhamba yabona so kungasakuvumeli lokuthi uhambe hhayi kodwa sekungconywana khona lokho.
Unkosikazi Thando Mahuba oematanangombe kwanda South ongumbalisi emaphandleni uthi kungenani lokuthi uyasebenza uyehluleka ukuthi aziphilise njalo nakekela abantu bakhe ngehola lamukelayo.
Impilo yokuba ngumbalisi isinzima kakhulu ngoba abantu bethu abakhangelele ukuthi sibenzele khona asisenelisi. Ngikhuluma nginje ngilabantwana ababili high school abafuna ifees e-amount efika phose ku-100,000 RTGS bafuna i-grocery babhatalele njalo i-examination fee. Bonke lokhu obuya phezu komuntu ohola imadlana engatholutho.
Iy'nhlanganiso zababalisi zithi iningi lababalisi lokhu lingakabuyeli esikolo ngenxa yodubo lwemali. Umnumzana Dabeza Joe ongunobhala jikelelo wenhlanganiso yababalisi e-Educators Union of Zimbabwe uthi ingxenye yababalisi kayikafiki esikolo. Amazwi la asekelwe ngumnumzana Agent Moyo owenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe othi uhulumende kumele ahlale phansi akhulumisane lababalisi hatsho ukuthi abenze inhlekisa.
Ababalisi abaningi abazange behambe esikolo. Sithi uhulumende akabize abameli bababalisi kuhlale phansi kukhulunyiswane lapha ukuze izikolo zivule kuhle.
Kusenjalo uhlangothi olubona ngemhloliso yesikolo olweZimbabwe Schools Examinations Councils lokhuthaza abafundi abehluleka ukubhalisa emhloliso yalo nyaka ukuthi lolu hlelo soluvuliwe njalo sebengazobhalisa kusefike ekupheleni kwale nyanga. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington.
Lingali tshona njani zilukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Sihlaziya udaba lwegama le-MDC Alliance.
Khona kubalulekile ukuthi kutholakale igama elitsha ngoba lona igama elithi MDC selingcolishwe kakhulu kulabo abalithandayo. Kodwa ke ngibuye ngisho ukuthi lokho akuzukuba lula ngoba leli gama selilembali nomlando othile kwezombusazwe waseZimbabwe. Kulabo abalithandayo leli bandla ngeke kube lula ukuthi nje bahlukane nalo nje kanjalo. Ngalokho ke mina bengithi kuzodingakala ukuthi baqale baguduze bahlolisise ukuthi emthethweni ukuthi baqhubeke ngegama elithi MDC sekujobelelwe okuthile ukuze lihlukane nalawo abangiswa ngabantu abanjengabo Monzora nabanye. Bavumeleke kangakanani ukuthi benze njalo ngoba kunokwenzeka ukuthi imijibila ebekwe ngabomthetho besebenzisana nebandla leli likhokhelwa nguDouglas Monzora kungenzeka ukuthi bahlanyele omaquphula yonke indawo ukuthi umuntu onyathela efake impahla ezithi MDC kungakhathalekile ukuthi isijobelelo sakhona ngubani uyabanjwa. So kumele ke baguduze bahlolisise ukuthi kungabe kuphephile na ukuthi balisebenzele lo gama sebethe bajobelela ukuthi Chamisa noma ukuthi Nelson noma ukuthi bakudingisise kahle babe nesiqinisekiso sokuthi abazi ukubanjwa imijibila yomthetho mibutho ethiwe nguhulumende ethiwe izanu besebenzisana nabanye ababangisana lelo gama bengabe MDC. Kodwa mbuye ngithi mina kubalulekile futhi ukuthi bakwazi ukuthi amagama ayabangwa ngwezombusazwe sinayo imbali ende kakhulu ezweni laseZimbabwe lapho kubangwa khona amagama abantu bajobelela ukuthile. Sengitsho lona ibandla lezanu lona ngokwalo uyazi ukuthi libandla elilegame elinombango phakathi ngoba kwakulibandla likaNdabaningi Sithole bajobelela ukuthi PF ukuze bahlukane naye uNdabaningi.
Khona ukuguqula ibizo lokhu ubona kungaba lomthelela na wokuthi ibandla linqotshwe kukhetho?
Angikholwa ke mina ukuthi ukuguqulwa kwebandla ngithi mina ukuguqulwa kwegama elithi MDC uma lingajika libe ngokunye nje ukuthi lokho kungalenza linqotshwe okhethweni, angikholwa ukuthi lokho kungenzeka. Abantu ubukhokheli babo bayabazi and akuthathi isikhathi eside ukuthi lokho bakubambe ngesikhathi kukhankaswa. Bayakubamba masinyane bavele bamazi umuntu okuyena okumele bamlandele nalelo gama. Noma bengalilahla baze negama elitsha elingasahuduli ingcekeza yonke nezibi, bazokwazi ukuthi leli gama elitsha yilo elihamba nomkhokheli wethu esimkhethayo nalo esifuna ukuthi aphathe ngemva kokhetho. Ngokubona kwami ngeke balahlekelwe yilutho uma bengalilahla lelo gama. Kodwa njengoba ngike ngatsho ngaphambilini, kukhona indaba yomlando ukuthi sasuka la sawela la sakhuphuka la sakhilikithela la namhlanje sesila. Konke lokhu kuba lula igama nxa lingatshintshwanga.
Umbuzo wami wokugcina, ngokubona kwakho ubona ngani nxa kungadingwa ibizo kukhangelwe ibizo elingaba njani elinganelisa ukuthi abantu balamukele abelizwe lonke kungakhathalekile lokuthi bavela ngapi kwelizwe?
Ubona kwami igama ukuthi lona lithini akubalekanga. Okubalekile ukuthi abantu ubukhokheli ababuthembayo lababuthandayo babuthane ngaphansi kwegama elithini, babuthane ngaphansi kwentende ebizwa ngokuthini lombala muni kuphela nje. Noma bengazibiza bathi ilelo bandla ngusihlahla, abantu makuthi ngaphansi kwaleso sihlahla kulobukhokheli ababuthembayo ababuthandayo bazolandela. Igama ukuthi lithini akukaze kwaba yinto ebalekileyo noma eqakathekileyo. Okubalekileyo ukuthi limeleni lelo gama abantu balidibanisa lobukhokheli obunjani. Konke okunye lokhu kubuya muva. Uma kuthi ukukhokhela ababuthandayo ibona lobu obuka Nelson Chamisa noma engazibiza athi ungumgodoyi, bazolandela lelo bandla ngoba abantu ubalandela ubukhokheli ababuthembayo nababuthandayo.
Lo ke bekungumnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe ebesixoxa naye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Chris. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa loNkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, sicubungula impumela yokudingisisa okuqhutshwe inhlanganiso yeVisit ethulwe emhlanganweni izolo koBulawayo. Siqale ngokumbuza ukuthi udaba lwabantu okuthiwa ngama-runners kungani kuthiwa luphatha kubi abesifazana?
Abantu laba abane opportunity abalama rights okuya ukucross ama-border like ama-truck drivers. So what they do is they take ama-orders kubomama ukuthi bafuna lokhu lalokhu. So nxaze bependuka back bayabaphathela impahla lezana from South Africa, Botswana, wherever ekhantri lapha bayabehambe khona izinto ezambili. Sebebacharge i-35% nxa $0.45 isibuyise idola or dollar 20 cents. So ukuthi bayithengise labo sokufuneka bafake imagaba. So in that issue yagcina sibayakhathaza, begcina berana ethe loss, sebengasazwisisanda amacustomer abo ukuthi kanti i-Colgate yingani last week ibeyimali ngayo.
Abesilisa-ke akuhlukuluzi bonke yini?
Okay, abesilisa kuyabahlukuluza labo, but most of the people who are on the ground ngabomama. Ngoba abaningi kakhulu yiba i-8% eningi ehambayo ephathisayo. Obaba kuba lula ngoba kwesi sikhathi uba ngucinisa ukuthi ngicela ukugada la metrakini ehambe bedwa ngumoya, kumbele ehambe esesidongobeni khonaphana okungena la mawindo okungenisa umoya, but ubaba uyakwazi ukuthi bayethina sezinikela i-in ebesehambayo. So akubahlukuluzi kangako as compared to omama, ngoba omama nje yabona ukuthi zabe zivele zibhajetile ezinye imali nxa sesithengisile, sifuna ukubhadala abantwana esikolo fees, sifuna ukubhadala amarenti, sifuna ukuthenga ukudla, konke khona lokhu ucina ukuhlukuluza ngoba ucina ungasabi le-profit lana ebambekayo. So i-profit yabo sokungathi uthengisa udinga ndawonye ngoba imali eningi yabe isidedele urana.
Abanye abesifazana babikwa bekhonona ngokuhlukuluzwa ngokocansi. Liyake liyamukele imbiko efana lale?
Izona sisemhlangane ngoba as part of umhlangano nalowo kuphumile sibili ukuthi kule sextortion sasesigcina sesibuza ukuthi iyenziwa ngabantu be-city council or iyenziwa ngama-different offices, ngoba nxa usethatha ilayisensi kulama-departments maybe athize ohamba khona. For example, xa uthatha ilayisensi yokuthengisa ukudla uhamba ku-health department usuke lapha ususeyathatha-ke ama-fingerprints lani lani. So kule ngathi kule ama-departments athize, so bezifisa ukuthi ngakuyaphuma kabanzi ukuthi i-sustation le eyenziwayo iphuma kuyiphi i-department. Although vele i-sustation ikhona, sexual harassment konke kukhona, even le kuma-borders. Ama-borders kwenziwa ukuthi vele ukuthi uchaphise iy'mpahla zakho ugcina lawe usuthandana nompolisa ungathandane naye ukuthi vele ufuna ukuthandana naye, kodwa kuye ukuthi ufuna ukuthi izinto zakho zichaphe, kumbele kukhona ufuna i-favor oyifunayo naye bese sithi ukuthi ngikwenzela i-favor njalo. So kumele ungene emacansini lingavumelananga lisothi kungungenela khona lokhu isikhathi sokuthi udlule. So kuphumile kabanzi sibili, but yizinto esisazicubungula ukuthi sibone ukuthi yiphi i-department yakhona, ngoba ngize ngareyiza mina ngokwami, ngize ngareyiza ukuthi i-housing department ibanjwa ngumuntu ongumama, kwasokuthi hhayi from umuntu ongumama khonaphana i-processing. So bese bebala kuthuthi nokuthatha ama-fingerprints, ngoba thesi siyabona ukuthi i-COVID-19 le yantshi ilama-restrictions kulabo-social distance lanilani nokungababhanizani. So ukuthi umpolisa eze kubambe isandla sakho yikho lapho mebe kungacelana khona kuvunyelwane, kucelane kuphanane kumbeni kwenye i-department. So sisakucubungula njengenhlanganiso yebulawayo vendors and traders association ukuthi kahle kahle kungabi kwakhona indaba yankhona ilalela ngayo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association, ebesixoxa laye uhlelo lwethu oluphathelane labesifazane esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke. Umculi uSikhosana Buhlungu wamukele inkomo ezine namhla emzini wakhe eGwamba, okuyingxenye yezipho ezivela kumphakathi. Asenelisanga ukuxoxa lo Sikhosana ngoba ucingo lwakhe lukamakhalekhukhwini lungangeni khona le enkayi. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxa lomculi ongumlingisi njalo engumahlekisa uMothusi Bashimane Ndlovu, owazakala ngokuthi nguMadlela Sikhobokhobo, onguye ophathisa uSikhosana ngenhlelo eziphathelane lomculo wakhe.
Yebo, sibingelele, sibingelele. Hayi, ngokweqiniso nje ngicabanga abantu bawabonile amapikitshi omdala esehamba nabo Zandile noba quiet, ngoba uthe khona ezimbili usezingipha amagama wathi enye ngu-quiet enye ngu-Zandile. Quiet athi thula msindo ma gatekeeper. Kodwa ke sicabanga ukuthi hayi kuhle konke. USikhosana namhlanje usenkayi nenkomo zakhe.
Bezingaki? Zikhona yini ezinye ezilokhu zisendleleni?
Hayi, inkomo zine. ngezimbili ngezinsikazi and then eyodwa ngenduna hayi ziphelele kumele yena ayozikhulisa sekubuye ke umdala ukuthi uzikhulisa kanjani angahluleka ngokwakhe kodwa isizwe siyabe simzamile
ezinye njalo izipho ayezithenjisiwe nazo uzamukele na
yebo ezinye izipho ungathi uyabuyela ku list lapha ya abantu bathe bafuna kumakhela umuzi bafuna kumakhela umuzi so okuhle ukuthi maduzane ngicabanga ukuthi siyabe sisithi haya ke nikhangele umuzi kaSkhosana uSkhosana ngihlala ngitsho ngithi mina it is now beyond any person it is a people's project akaze kwenzakale lokho kwenzakalayo esizweni sakithi abantu baphakamela umuntu ngalendlela ngitsho kwayena uMajayivana ikehla lakithi azange abantu baliphakamele ngalendlela so singazi ukuthi kwenzekani mhlawumbe it is the beginning of things good to come asazi kodwa ke sijabulela ukuthi abantu baphakamile babambana bathi nazi izipho sikhosana sengiqeda ngifuna ukubonga isizwe ngoba ngicabanga ukuthi bangibonile ngisiyalanda umdala enkaya nami ngifuqwa yilokho bekungifuqa sayamlanda namhlanje ulala khona ngicabanga ukuthi ngibabonga abantu bakithi ngoba akululanga phela ukuthi umuntu eyeyiswa kangaka ngabanye kodwa abanye babona ukuthi ngumuntu ofanelwe ukusizwa so ngifuna ukubonga isizwe sakithi ukuthi samemeza sathi bakithi nangu lo muntu esize naye ake nichase la nichaza khona baphakama kakhulu ngiyabonga bakithi ngiyabonga isizwe sikamzilikazi nomambo ngiyabonga kakhulu
lo ngumothusi bashimana ndlovu owazakala ngokuthi ngumadlela sikhokokhobo yena ongumculi umlingisi lo mahlekisa esixoxelaye ekubulawayo lokho kulandela umculo kaSkhosana othi dlala ntethe othakazelelwa ngabanengi
uzalenzela manga phakathi komnyaka
sana uthi dlala ntethe othakazelelwa ngabanengi singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela ibandla leMDC Alliance namhla linanze iminyaka engamachumi amabili lambili 22 selokhe labunjwayo njalo umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa wethule umbiko wakhe ebulenjini beinternet Ilizwe leMelika namhla liqhobe isikhumbuzo sokubhidlizwa kwezakhiwo ngamalwicatsha mhla ka-11 ngompandula ngomnyaka ka-2001. Umculi uSkhosana Buhlungu wamukele inkomo ezine namhla emzini wakhe eGwamba okuyingxenye yezipho ezivela emphakathini. Silugqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje olibalelisayo.
ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.